Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chichishanya munyika chinoti chasangana, chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumbvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU PF sezviri kutaurwa nevamwe, asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avaZhuwao navaMoyo aya, bato reZANU PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukotara zvokuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukotara iona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvichitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburiswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi, idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaZhuwao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyorano na nezvemitemo muZANU PF vapo mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudaira nhare dzavo, asi mushandi mukuru anoona nezvoburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati vatambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri avo vaZhuwao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei. Asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachiti ivo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaZhuwao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachiti pane mukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reCCC vaOsalo Siziva vati vanga vari parwendo vakatitaure nemukuru wavo Muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uye zvekwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivavavo. Chechipiri, vanogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi vhingirikini iyo ZANU-PF mupawo. Saka zviri pairi.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbo vagurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere, gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. VaZhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakai ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga second republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine tinotudiwo yakapasa mukana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunoti yapolarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana taita institution ya leader of the opposition anenge achirekonaizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati yehurumende yange zvakatyukidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chii leader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhuya pfungwa iyoyo vakaitambira. Ndichida hangu kuti ndikutaurire chokwadi nekuda kwemaresult emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekudawo kuti akanga aita masiti akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina. Munhu angade akatanga kuenjoya mabhenefitsi iwayo ndavachamisa. asazimiza kuti vachamika vakaramba kurekonaiza mari zvavo zvakanga abuda iwayo nomba pazoita kuti masplit mupati mavo nomba vaenda kumakoti vachibva vanoretwa ikoko kusvikira vamonzora vatora vanhu vakawanda vamonzora vachibva vatora vapedzisira vachiyo mukuru anga aina masiti akawanda muparamendi and in the process vachibva vaita chiid of the opposition saka mabhenefits avari kuwana vamonzora yavayaya ipackage yatakaagiriya nayo yatakati inofanira kupuwa leader weopposition and it doesn't matter kuti ndiani nhasi uno ndavamonzera mangwana hatizi kuti ndiani vanenge varani
saka pari zvino anenge aripo aringopuwa motikari chete here kana kuti pane zvimwe
handisati ndaziva hangu nezvichiri kuti package yacho nayo yakamira sei I think chaonekwa nevanhu imotikari chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika tisina kuonekwa nevanhu maideas anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo tisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu vezimbabwe kwete kuti varanda vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara handiti so zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury izvozvo zvakaitwa here
zvese zvese zviri kuitwa pamutemo and chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisa anozima presidential powers to create temporary laws dzine life span ye 6 months during which time a former law must then be processed through parliament
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura vari parunare muHarare vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwagutu bichiita nezaka nekumwewo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri vawellington homba vemurayiro rekwachikutuva kune mamwa vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo
mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikatarisa zvakaita mbhuku medu isu takapuwa mafisti maviri saka takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu chaije takaitira nakapukapu
izvi zvatsinirwa navacosmas masvikume vekuwadi 29 kupikita south vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura
ndopatinoti kwacho zvinosiririsa ukatarisa wadi 4 yekubhikita south bereki vakaupa ma2kg pamusha wochibvunza kuti ko 2kg inonzi chisei
hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudivirwawo mukapu sembeu vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuwadi 13 kubhikita west vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti triplec vari kunyimwa zvikwanisiro
mawadhi ose infact vari kutongotaura zvokuti triplec haikori vanoti hatiti vatsigiri vetriplec maifudziwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuuya kuzanupf
mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobheti musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura
ndatichiri kupuwa vanhu vese kana munhu akatarisa inyaya yekuti gmb kwavo kudistrict area kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa wadi by wadi government hapana patiri kupa vanhu kapu basa redu isimbe rechidhomeni harisi nematongerwo yainto agriculture
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika
ndiaa
vakatopa instruction kuvanhu vedu vomusangano kuti vanomirira zvinogoewa nevashandi vehurumende vashandi vehurumende namakansela namadzimambo ndovanoita izvozvo ndovari panhikiri yekugova vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ingoendai munonyorwa mazita nevanonyora vaya mukuwa woupeu zvinoitwa munhu because mbeu iri kuuya ndiye munhu wose
asi vamasukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri vezanupf
then pawadi 29 panapa vanhu vezano vakatoita mandiro mbeu yakabuda kugmb hachinzi maincome yemunhu wese ndikatasika kuti vanhu vachipuwa maini paiva kobviswa matriple c members ese then mbeu iyoyo yaifanira kupuwa matriple c members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku
vamwe vagari vekwachii vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Saga re50kg reuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70 kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti an iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90 mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30 ndakamira Studio 7 Masungo ndini Godfrey Mtimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nhumwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo hweBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutevedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth Charter and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemucommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke mucommonwealth asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiambiziyapi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano necommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the commonwealth is considered on its merits taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth, asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu, atingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana, Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine chikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti avo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi wemagonyeti vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi vemagonyeti reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kugokwe mubhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa nava Tichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richingatombozitakatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedzai kunzese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikuona ndi kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutaundo aya Portuguese aindinetsa. Ndatai varikaende ndekundogona kunzwa chisuduko. Iye achindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita kuSouth Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandawaziva kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshanda mabasa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika kuweredha nezvimwe zvakadaroda zvangorisiyane siyana asi muchidembo ndakaita zvakasiyane siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehupotere seni mukuziva kwangu sekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakadai dzesedzo nedzimwe nguva, asi wose zvavo makamana sindikuva zvandakasangana nazvo ini. Wopuwa mari inenge yakasiyana neumwe womunomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown nguva zvoina nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzodzo dzinenge dziri dzipi senge ukase then unoeza zvati hazvii zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo anofanira kukasira nekuti ndinge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodhi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mazuva ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa baya kuya kuya kundakati zaka wanda kuti industry inofamba stores mwizidu ndakatora ndikati zao transport management zume zaka lea ndikazuona wati haa zunzuno itaizi shipping and forwarding ndikazi chao kuna ndikazuona ndikato mbotura zuma kwa zibiki tingi ndawana zuno itaizi zuma forklift operator ndakana ndaka nanyumbo pata zangu mai mabuzi oza so ya ndakawati zaka wanda ndakawati industry zaku zaku kune zuma zaka wanda zuku zafanike scrape ino baya chasanuru anikuitu kwa machine ji processor anachua chirala machine nga pasi hakuna chinorasu chimwe yandaka zuona pano ndise kuti South Africa uko kune ma organization anubatira vantu zvokuti vanenge vasina ma passport nema permits vasina kwa anoshanda vane tunzvimbo tavo ku South Africa yese tavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati tikaenda panowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo tavo tokadai ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa pasa nepekurara pandopuwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisika uchose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa apanika kurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndongama dona organizations kuti government wokati in partnership ne government or something but just that izvozvo zvakandifadza uchose.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maproject. Imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha?
Ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha. Ndo shungu yandinayo. Ndiri kuzama kuti ndafainda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha unei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinga takadaro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBernard Ndavambi vanove mutyairi wemagonyet uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru. Avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga. VaMagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nzvimbo iyi inguwaterfalls muno muHarare kuHarare South. Nzvimbo iyi iri mukati neresort yangu inonzi Steven Magolis Resort. Resort yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo. Iri pa75 acres. Saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda. Tine madhamu mairi, mabhoti anokuza imomo, tine mabhiza avanhu vachitasva, mazipline, giant swing, makanoes, loyal screen yatayabatora yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara. Tine pool yatikatovhura musi weSaturday ine 600 square meters and ine masize anobva muchikomo soachidzika akareba. Tine inonzi virtual reality simulator. Tine nzvimbo inoridzwa music vanhu vachiterera vachitya vachinwa zvavo pane stage iripo. Saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoonavo bhora vachitya vachinwa. Kuita sevari mustage iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitaitika live.
Vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei?
Havabhadhari. Vakadzingana wapinda mukati, kupinda mukati ndokunobhadharwa. Ukangova mukati unongonoona nhabvu kana wakada kubuda wachidzoka unongoita wachibuda wachidzoka wachimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mabhiza muchitasva wachidini. Ukangovada wodzoka hako kana wakada kumbonotya kunwa whatevha unongoenda wachidzoka pasina anokuchacha.
Kupinda muresort yenyumo kunotora mari yakawanda sei?
Kunoita $5 pamunhu mukuru, $3 pamwana muduku.
Saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzira kuti chii?
Well, chichiri chinyowana bati tiri kutarisira kuti vanhu vanouya. Tiri kukurudzira kuti ukanaone vamwe ndopanonakidza bhora. Makawanda ndosaka vanhu vachienda kustage yamachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe.
Avo vanga vari vaSteven Magolis vanova muzvina bhizimisi vachitaura naMavelous Mhlanganya uye vari parunare muHarare. Vateereri musakanganwe kuti kuLive Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyet. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze
isiNdebele.